vatiri kuita hatisi kutakarisigira kuti zvokukunda kukunda kutoripo nechekare asi apa nyaya iripo ndiye kuwedzera mavhosi nokuti iwadzi yedu nechekare
chii chaita kuti kuitwe by election kuchegutu kwamuruku
takarasikirwa namai vedu vangarivo kansela vewadi ino yewadi 2 yanga iri pasi pebato redu remdc sezvamunoziva musangano wedu wemdc musangano unotungamirira musangano unokondorola 28 malocal authorities out of 32 saka pa28 ipapo malocal authorities atinokondorola chegutu ndiyo imwe yacho saka iri guta riri pasi remdc
tarisiro yenyu yekukunda yakakura zvakadii tichiona kuti bato renyu musarudzo dzimwe dzaitwa dzemaby elections dzapfuura ranga richitatarika
handingati ngaitatarika hedu moona kuti takakananga zvikuru sei nekumaruzevha kuno zvinhu zvakawanda zvinosangana nazvo zvokuti mungatiita itatarika taiwa vanhu vemuno munyika vari kumusha vari mumadhorobha vanotsigira musangano wavo wemdc asi pane zvinogozhero zvakawanda vatosangana zvisangana nyaya dzokuwana chikafu vachinzi muri wemdc hatikupi nyaya dzemirijonga
munombonyunyuta nenyaya dzekuchisidzirwa kwevanhu kana mhirizhonga mune zvamakasangana nazvo here rwendo runhu
tanyepa kuti kune mhirizhonga iriko haiwa vanhu vari kutakarutsigiro murunyararo
mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakakurudzira vanhu kuti vasaungana munoona here sarudzo dzeby election dzichizobudirira tichiona kuti vanhu vanenge vachiungana
vanhu vanenge vachivhota vachienda kudzimba dzavo saka ndiuri pangava nedambudziko uye zvekare tiri kuona vezeki vapicha matens pamastations avo maviri achange achivhoterwa saka ndiuri dambudziko richange riripo nokuti vanhu vanenge vachivhota havo vachidzokera kudzimba dzavo nokuti nzvimbo inenge doko doko zvayo